Ongororo yaitwa neStudio 7 kumabhanga akasiyana siyana muHarare yaratidza kuti hakuna mabhanga awana mari itsvaiyi uye mabhanga mazhinji anga asina mari yekupa vanhu. Vajosa mumarwira vanova momo vavamukira kubhanga vati vaswera vakamirira vaine tarisiro yekuwana mari sezvo vaivanzwa panhau kuti kuchawedzerwa mari itsva.
Mari hanzizvi hakuna mari kumabhanga. Tasvaga kuna akaenda kubhengi kwangu asanzi hakuna mari at the moment. Asi zvikanwa zvekuyarina bvura tiri kuyarina hanzi hatitoziyawo.
Vamarwira vati vanonyanyoshungurudzwa nekutenga mari vakati zvinganakira vanhu vakaita saivo vakakwanisa kuwana mari kumabhanga pasina muripo.
Kuda mari haifaniri kutengwa mari nepesendeji. Uzoda $10 uzokuita 40% hautsvakai $14. Hazvizi. Mari fana kuita $10
mumwe murume anotenga nekutengesa mari mumugwagwa aramba kudomwa nezita audzawo Studio 7 kuti anga akatarisirawo mari itsvaiyi asi haana chaaona. Havena weRBZ vaJohn Mangudya vakazivisa kuti vakaisa mari yemabhondi yema$2 macoin pamwe nemayemapepa iyo yanga ichitarisirwa kutanga kushanda nhasi. Mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe vaOld Tarusere vatiwo vanga vasati vaongorora kuti kune mabhanga angawana mari iyi vachiti RBZ ndiyo ingava neruzivo.
I haven't managed to do a round. Why don't you phone
Anga kwanisa kuita ongororo nhasi panyaya yemari asi mungafonere RBZ.
Nyaya yekuunza mari itsvaiyi iri kukonzera kusawirirana munyika vamwe vachiti ichabatsira vanhu vari kunesekana nemari asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mumaguta akawanda akaita seBulawayo, Mutare, Gweru, Masvingo, Chinoi nemamwewo kwange kusina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndimi Rutendo Mawere.